Nyanzvi nevanongorora zvematongerwo enyika vanoti kunyange hazvo mauto akabe nechekuita nekupinda kwavo pachigaro, vamunangagwa havasi kuita dambudziko nekuti pasi rese range raneta neutongo hwavamugabe. Vanoti pamisangano yakaita seyokuDavos, African Union nemimwe, vamugabe vaishandisa misangano yakaita saiyoyi kunyumba nyika dzavainge vasingapindirani nadzo. Asi vamunangagwa vari kukoka vatungamiri vepasi rese nevemabhizimisi kuti vadzoke zvakare kuzoshanda neZimbabwe. Vachenesano Ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti zvinonetsa kuna ani nani zvake kushora zvakaitika muZimbabwe pakazopinda vamunangagwa.
Kuona kwangu kutambirwa kwamunangagwa ndekwekuti muZimbabwe kubviswa kwamugabe kwakatora nguva kutendwa nevari kunze, kwakatora nguva kutendwa nevanga vari muZimbabwe. Isusu ingeneral maZimbabwe mazhinji zvakatitorera, hakuna aifungwa kuti zvinhu zvinoita zvinoitiwa. Saka kuona kwangu mamwe masangano akaita sanaDavos musangano iri kuda kuona kuti zvinosvika papi.
Vati nyika dzemuAfrica nepasi rese dziri kutambira vamunangagwa nekuti dziri kuda kunzwa urongwa hwavo hwekuti vachafambisa sei nyika yakatongwa navamugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe apfuura. Mupepeti webepanhau reThe Observer zvakare vari nhengo yeZimbabwe Editors Forum vaBarnabas Tongana vanoti AU iri kusandura maitiro ayo uye havaoni paine kana achange achidemba kuti vamugabe varipi pamusangano wayo wechimakumi matatu uyo wakatanga nemusi wemuvhuro.
Zvakaitika muno kuna vamugabe turuvana Munangagwa naChivenga, SADC yakazvigamuchira and SADC inongoudzawo AU kuti isusu takagamuchira tinoda kushanda nemunhu uyu. And kutendera kwanga uchiita Munangagwa muregion Mozambique, Zambia, Angola kwanguri kunotaurawo zvekare nemapresident nyika idzidzi kuti taakuenda kuAU munge makamirawo behind us. Saka AU haikwanisi kuti hatigamuchirwa naMunangagwa, inongoteerawo zvakaita sadzaka.
Vandungakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vamugabe vachine shamwari muAfrica, havana shamwari dzavo dzichataura nezvavo pamusangano weAU.
Vamugabe kune vaivada muAU, varivo vatungamiri vaitoda kuvaona, haingave AU yese. Tinoziva kuti ana Nguema, tinoziva kuti even maWest African leaders, East Africa hatitauri, even ana Museveni vava kuUganda. Asi izvo handi zvinhu zvavangataura vari muchinzvimbo cheAU, zvinhu zvemashiro avo, nokuti mugabanga nedzinkuzvidza nedzimwe nyika dzakaita sana Nguema vakabatsira kuti varamba vari mupawa. Saka handione zvichizove chinhu chichabuda mastructure.
Mutungamiri weDemocratic Party vauraya Zembe vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vamunangagwa vasatambirwe sezvo vakapinda basa zviri pamutemo. Vati pamusangano wayo AU inofanira kutambira mutungamiri mutsva weZimbabwe, yosiyana nezvavamugabe.
Iyo African Union inofanira kunge isiri boka renyika kwete boka ravatungamiri. Saka naizvozvo African Union inofanira kungogashira nemaoko maviri mutungamiri uri pekuzvinoizvi Emmerson Mnangagwa ari weZimbabwe, kwete zvayaichiita kare zvokuti inenge ichiita African Union yoita iyo dariro ravatongi venyika. Kwete
vatungamiri vemuAfrica vanodarika makumi mana vachapinda mumusangano weAU uyo une dingindira rekuti winning the fight against corruption, a sustainable path to Africa's transformation. Mukuru weMedia Center vaInest Mzengi vaudza Studio 7 kuti dingindira iri rinoenderana nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa.
Takatarira zviri kuonekwa mukutaura zvinoenderana nezviri nedingindira iri. Mukatarirawo muchaona kuti pane zvimwewo zvaakutoitwa muZimbabwe zvakafanana nokuti vashandi vakuru vehurumende vanofanira kubudisa pachena zvavanazvo, dzingava dzimba nezvimwe zvakadaro kudaro, anonzi maassets. Saka izvozvo zvinopa muonero wekuti hurumende yavamunangagwa iri kugwa nouona.
Musangano weAU uyu ndewe kutanga uchiitwa vamugabe vasipo mushure mekumanikidzwa kusiya basa namauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.